Isusu sevashandi pabhajeti tinoda bhajeti rakarerekera kune vanhu vanoshaya. Hatinoda kuona hurumende ichiendesa mari kune vanhu vanoshaya kunyanya. Tinoda kuona zvekare mari ichiendeswa kumaservices anowanika nevanhu vasina mari. Tinoda kuona zvekare mari ichienda kumaservices tingati anogona kuvatsira kucreata mavasa. Ndipo patiri kutarisira iyo zvino nyaya dzakafanana nezveufumi, because tingakwidza nyaya yeufumi tinenge tichikwidza mavasa.
Idzo mari dziri mubhajeti mune muchida kuti dzishandiswe nenzira ipi vamoyo?
Mari dzehurumende dzakadaro ngazifokase panyaya dzekucreata mavasa, zifokase nyaya zveutano, zifokase panyaya zveeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza ufumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors yese aya pandinenge ndataura.
Ko, panyaya yemihoro yevashandi vehurumende munotiwo?
Tinoda kuona macivil servants vari vanhu vanofara, so that patinoenda kunotsvaga maservices kumagovernment institutions tinoda kuona vanhu vanofara. Saka gakava rokunetsana panyaya dzemari rinofanira kutoperwa nebhajeti iyoyo, kana ingaloketa pamamari panyaya dzekuti vashandi vehurumende vanowana zvakaita sei.
Ivo pavanenge vachiita mabhajeti iwaya vachiaumba, vanokudaidzaiwo here semastakeholder kuti murowane masoro?
Unfortunately, hatina kumbobvunzwa kuti tikwanise kucontributa kana kuti tiite input pavanenge vachiita bhajeti yavo. Maministers egovernment anosiyana-siyana. Makore nemakore taimbopiwa mukana wekuti kunoitwa bhajeti tombobvunzwa kuti ndezvipi zvatiri kutarisira. Tange tasiya nyime nyaya yemutero. If hurumende isataxa vanhu vasingatambiri mari vakati wandei, tingati vanhu vari below poverty datum line zvekare. Asi hatina kupiwa mukana wekuti tiise maonero edu kuti ndezvipi zvinofanira kuva zviri pabhajeti. Saka hatina kupiwa mukana wekuti ticontribute iyo zvino. Varipo vamwe vanogona vakatobvunzwa, asi sebato revashandu hatina kumbopiwa mukana wekuti tiite macontributions.